baby, wait, wait, wait. Wagani go shit out. Baby, wagani go shit out. And the kwani se gurarama. Usi boy, wait. Wagani go shit out. Baby, wagani go shit out. And the kwani se gurarama. Usi boy, wait. Sekuna ya kwemvura Sekubuda kwezuva nemwero wakayereka Ndizo zvinokudza zvirimwa zvedu In the